Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 21 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. ZESA inoti yave kutatarika kubhadhara zvikwereti zvopa kuti magetsi arambe achidzimwa dzimwa. Vaimbova mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havafaniri kuitwa sachigaro weSADC sezvo akatyora zvibvumirano zvesangano iri nekubirira sarudzo. Asi vehurumende vari kuramba vachiti havo sarudzo hadzina kubirirwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kambani yeZESA inoti ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni maviri ekuAmerica, kusanganisirawo zvikwereti zvemari inosvika mamiriyoni zana kana kuti 100 miriyoni kune nyika dzainotenga magetsi dzakaita seSouth Africa, Mozambique neZambia. ZESA yatendawo kuti magetsi ari kudiwa munyika akwira zvakanyanya kudarika makore ose kusvika pazviuru zvitatu nemazana mashanu kana kuti 3500 megawatts pagore nekuda kwekuvhurwa kwemakambani ezvicherwa akawanda. Izvi zvabuda izvaziviswa kudare reparamende nevakafanobata chigaro chemukuru wekambani iyi vaEliab Chikwenere vachitaura nekomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera.
Dambudziko reZESA harina kutanga iko zvino. Dambudziko rekushaikwa kwemagetsi muZimbabwe harina kutanga iko zvino. ZESA ikambani yanga isingavandudzi michina yayo. Ikambani yanga ine uori wakawanda. Ndofunga histori nawo uori huri kukonzera kuti vasakwanise kunge vachibhadhara zvikwereti izvo. Asi Zimbabwe inoda kuti pave nema projects akati one day anechekuita nekugadzirwa kwemagetsi.
Zvino poitwa sei kuti pagadziriswe dambudziko iri?
ZESA inofanira kusiyana nenyaya yehuori. Ndinorangarira muna 2012 Controller and Auditor General vachiti ZESA yanga yabhadhara 4 million kukambani isina kuzounza zvacho zvanga zvabhadharirwa. Saka panodiwa kuti mashandisirwo emari kuZESA anga achitariswa. Chechipiri, pane vanhu vakawanda vari kuti dai tangata edzawo kushandisawo kugadzirawo magetsi ari renewable tichanisa zuva iro rakatowanda muZimbabwe pane zvino. Asi maprojects aya haasi maprojects ekuti tikada kuatanga tasi mangwana anenge akutoshanda.
Nyaya yemagetsi iyi ingakanganisa zvakadii upfumi hwenyika?
Inokanganisa zvikuru nekuti zvizhinji zvinhu zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvichida kushandisa magetsi. Saka kana magetsi asiko zvinoreva kuti makambani iwavo anenge ava kushandisa peturu. Peturu inodhura, saka zvinoreva kuti vanhu vanenge vachizotorirwa nezvekushandisa. Upfumi hweZimbabwe hucharamba huri padambudziko kana ZESA ikasashanda zvakanaka.
vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanotungamirawo sangano recenter for disability rights vachitaura vari parunare muHarare naTabuka Ncube westudio 7. Vaimbova mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukodzera uye havafaniri kutora chigaro chasachigaro weSADC pari zvino, kunyange vaChamisa vari kutenda havo kuti rave jana reZimbabwe. Vanoti vaMnangagwa vakabirira sarudzo zvemhando yepamusorosoro gore rapera. VaMnangagwa vari kutarisirwa kutora chigaro chasachigaro weSADC muna Nyamavhuvhu kubva kuAngola. Asi SADC yakati sarudzo dzemuZimbabwe hazina kuitwa zvakanaka, zvakataurwawo neAfrican Union nevamwe vakaongorora sarudzo idzi. Asi vaMnangagwa nemutauriri wavo vaGeorge Jaramba vari kuramba vakatsika madziro vachiti sarudzo idzi dzakanaka, dzakaitwa zvakanaka chose. Ngatinzwei vaCharamba vachitaura.
Ndikada kuti muzive chinhu chimwe chete. Usiku hwazobuda ripoti yake, anga ari nhunwa yeyokunze akatraya kusvika abuda dikita kuda kupesweda vaGood Luck Jonathan, chairman weAfrican Union Commission, kuti vatore mazwi akabuda muripoti yeCarter Center, SADC neEU kuti ave mazwi eAU. Mukuru weAfrican Mission akaramba. Zvinozikanwa izvozvo, akaramba.
Akati chii apa vacharamba?
Akati ini ndatumwa neAfrican Union, ndinoteerera kuzvinobva kuAfrican Union nezvandaona nemezvangu, kwete zvinobva kune vekunze. WACP anova chizvarwa cheAngola akatotora pozisheni yake yokutanga amoisasati atombotaura. Mozonoona kana iri yeCommonwealth Report chaari kunosanganisana neAU neACP inyaya yekunonoka kudhelivhwa kwemaballot papers.
Asi ranga risiri dambudziko here iroro vacharamba kuti mapepa akanonoka kuenda ekuvhotesa aya? Zeki yainge yavimbisawo kuti yaizokurumidza kuendesa mapepa. Pangaitwe here sarudzo yekuti kunenge kusina mapepa? Vanhu vanovhota sei?
Chakadhileya mapepers elocal government ilitigation kuenda kumacourts kumatare kwakaitwa neCCC. Kana utarisa mapepa elocal government akawanda, nokuti muconstituency imwe chete particularly maurban areas muna mawodzi akawandisisa, zvichireva kuti printing load yemapepa elocal government yakakura kupfuura yepresidential kana kuti yemaconstituencies. So you really need time, and this is exactly what they couldn't have because of the incessant litigation that came on during CCC. So in a way, CCC was working towards a self-fulfilling prophecy. They institute litigation so as to cripple my operations as ZEC in order to make sure ZEC is unable to meet its printing timeline, so as to then turn around and blame ZEC. Now, game rakashaya katamba eta papa.
Ayo mashoko vaGeorge Jaramba muhurukuro yatakamboita navo vachitaura ivo kuti munhu akakanganisa nekuda kufurira vamwe kuti vanyore zvakaipa pamusoro pesarudzo dzemuZimbabwe ndiDr Nevas Mumba, ava vaitungamira vaongorori vesarudzo vemuSADC. Asi vaMumba vanoti handivo vega vakanyora gwaro iri, asi rakanyorwa nevaongorori vesarudzo vose vemuSADC. Iko zvino tochinzwa vaChamisa vachitaura vachitipawo divi ravo.
Hamugazi ushe munhu anenge ane chigaro cheusabu kuchiri kunzi hachina kutorwa nenzira chaiyo chaiyo. Munhu anenge ane chigaro chaakagara cheusabu, bhuku raanaro riri kunzi rakabharuka. Imaa kutora bhuku yamotsinda unoita mambo tokupa nyembe yeushe, kunenge watova kukoniwa. Kusvika kuti azvinoita sachigaro ndokunge tagadzirisa nyaya dzemunyika muno. Saka nyaya iyoyo inyaya yatikutofambira tinoda kuti igadziriswe, yatoda kuti iendeswe mberi, nokuti isusu toda kuti nyika yedu iite sachigaro. Nokuti inyika inoita sachigaro kwete munhu. Saka toda kuti Zimbabwe iite sachigaro. Asi ngaiite sachigaro tapedzawo nyaya dzedu, nokuti hakuna munhu anoita mambo asi ane mumba musha wakaputsika. ane raini rakapfuka, ane bhuku rakabvaruka. Bhuku ngaritange rasimbiswa kuitira kuti waane bhuku wochigona kunoita Ishe kana kuti Mambo. Ushe unogadzanwa, asi kana usina kugadzwa bhuku haugoni kungomuka woita Ishe. Ko dzinza rabvepiko kuti ugone kugara Ushe iwo? Ndonyaya yatinayo pano yatoda kuti igadziriswe, yatikufambira yatiri kugadzirisa kuti nyika yedu iende mberi zvakanaka.
Saka Matima anyorera Sadhaki here nezvenyaya iyi?
Sadhaki iri kuziva nyaya iyi. Takanyora executive secretary, ane tsamba yedu kutaura kwatiita kudai, yekuti takatoda kuti vagadzire. Vakatitinyora vachiti nyaya iyi yaiswa kumapazi akasiyana siyana. Inyaya yatiri kutifambira, yandiri kukoka vana vese vemuZimbabwe kuti onai nyaya iyi, ida kuti igadzirise, nekuti ine gona kupedzisira yasvibisa zita redu senyika. Topedzisira taita kuti utachiwana hwedu senyika nekusviba kwedu senyika hutapukire, uye kusviba kutapukire kuenda kunosvibisa Sadhaki.
Sika vamwe vachamisa vanenge vari kuti muri kunyanya kuisa chivimbo chakanyanyisa mune iyo Sadhaki, vachiti Sadhaki aiwanzopindire kana munyika makaita sekunge makagadzikana inongosiya zvakadaro.
Munogona kuona kunge yatagadzikana, asi nyika haina kumira zvakanaka. Pindai mumaruwa, pindai muzvikoro, pindai muzvipatara, pindai pese pamungafungidzira. MuZimbabwe hamudyi rinopisa, 5 million maZimbabweans ari kunze kwenyika. Zvizvarwa zvemuno zvinofanira kunge zvichishandira munyika muno, moti nyika yakagadzikana. Musafarira chinhu chamuri kuona chichange chakagadzikana. Rufuse rinoita kunge pasina moto, asi pasa pakazara moto.
Advocate Nelson Chamisa vachitaura vari parunhare. Taedzawo kubata mutauriri weSADC muzvare Barbara Lopi, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Anoita mabasa ekusetsa vanhu, Admaya Mushambi, anozikanwa nerekuti Mama V, anoti ari kufadzwa zvikuru nekudaidzwa kwaakaitwa kuNew York kumusangano wevamiririri vesangano iri kana kuti Best Diplomats of United Nations. Musangano uyu wakapindwa nevanoita zvemitambo kubva kunyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye naMushambi.
Conference yakanga irubata topic ye climate change ne mitigation. Vanga vachitaura nyaya yekuti izvizvi nyika dzisa dziri kuaffectwa neglobal warming, tingaita sei kuti nyika ive nyika iri nani? Vamwe vachitaura nyaya yekusima miti. Yanga ingori more discussion yekungota kuti vanhu tirarame upenyu huri nani kunyika dzatinogara, nekuona kuti tingaita sei kubudikidza nemamiriro ekunze. Kwangu ine vanhu vakawanda, and also ndakatoona kuti kwangu ine mamwe maminista ekune dzimwe nyika, mamwe maUN ndaiti representing more than 38 countries vanga variko, vanobva kuna Ethiopia, Zambia, maAfrican countries, vana Sweden. Kwangu ine vanhu vakawanda.
Tinoona zvakare kuti muri muZimbabwe makawanikwa muchipiwa mubayiro nenama wekunge makaita maskits akafadza veruzhinji gore rino. Makatambira sei mubayiroyo?
Mubayiro uyauya wakauya sesurprise kutora chokwadi, because ndandisina kuutarisira. Zvegore rino ndaingoti hamen, even kuenda kumawadzi ndandina kutombokwanisa kuenda, because ndandisina tarisiro yekuhwina kutora chokwadi. Saka zvakaenda kunondisimudzirawo mumwoyo mangu nekundisimudzirawo pabasa. Unongoziva kuti kana ukariwa ndomwana ukamupa switch, aane energy yekuti even ukamutuma anything anonga akumhanya chinoita. Saka zvakanondipa mahlanguzani muchindevere, ndakabva ndaenda.
Asi tinoona vamwe vabereki vanoti vana vasaite zvemitambo, imi munoti kune vamwe vada kuita zvemaskits nezvimwewo zvemitambo munyika?
Inini ndinoti follow your heart. Ende paipa panonzi ngaba saita nezvemitambo, kukanga kuri kudhara. Mazuva anaya kwaane internet, kwaane social media, taakutoraramira pamasocial media. Vana YouTube vanotibhadhara, vana Facebook vanotibhadhara. Kare kwangu kusati kwane maplatforms anobhadhara vanhu vanoita mitambo pamhepo, vanhu vaingoda kuita mitambo mumarodhi kuti vabhadharwe. But now taane maonline platforms anotibhadhara, either vanhu varipo kana kuti havanhu havapo vari kukupai mari paground. But unongo kwanisa kuwana mari mumhepo imomo, vana YouTube, vana Facebook. Saka tikutongorarama a decent life. Saka ndinongokurudzira kuti kana uine chitarenda riri mauri tishanda. Ukangotanga mitambo yauya, womeka sure kuti wajoina na YouTube, wajoina na Facebook, unotogona kutowana wakamugove kako. Ende chazvakanakira maUS.
Anoita mabasa ekusetsa vanhu, Admaya Mushambi, anozikanwa nekuti Mama V weMosva TV, achitaura ari parunhare kuNew York naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tichiri panyaya dzemitambo, mutambi wekuAmerica anoita zvemafilm Karen Abercrombie anoti madzimai emuZimbabwe ane zvipo munyaya dzezvemitambo asi anofanira kuita mushandira pamwe kuti azvisimudzire mabasa avo. Mutori wedwenhau Pasimon Dlovu anoti panyaya inotevera.
Karen Abercrombie uyo ane makore makumi matanhatu ekuberekwa anozikanwa zvikuru kuburikidza nemafirimu anosanganisira War Room, Discarded Things, God's Canvas nemamweo. Kuburikidza nekambani yake yeEarth Mother Entertainment, Abercrombie anonyora nekubika mitambo yakasiyana-siyana uye muimbi wenziyo dzechitendero. Mutambi uyu ange ari munyika achisangana nemadzimai munzvimbo dzakaita seCelebration Center pamwe neTheatre in the Park muHarare achivadzidzisa nezvekusimudzira mabhizimusi avo pasi pechirongwa chinonzi Inspire Summit 24. Abercrombie anoti madzimai akawanda emunyika ane zvipo asi vanongoda kubatsirwa neunyanzvi zvinova zvaave kuita munyika dzakawanda.
Just to encourage, lend whatever I can.
Inovakurudzira kuti vabatirane pamwe kuti vasimuke vabudirire neunyanzvi hwavagara vanahwo nekuti muno mune zvakawanda zviri kuitika zvinomwisa mvura.
Anotiwo zvakakosha kuti madzimai ari muchikamu chezvemitambo abatane kuti vagone kushandisa zvipo zvavo neruzivo rwavo kuti vave neramangwana rakajeka. Mumwewo mutambi wechidiki Dauma Chiwereva akapinda muzvirongwa zvaAbercrombie izvi anoti akadzidza zvakawanda.
The fact that atiri madzimai takawanda ndanyatsonzwa moyo wangu kugutsikana nekufara kuti kune vanhu vari kushanda kunzoko asi you are not an island uri munhu unofanira kushanda nevamwe munofanira kubatirana.
Nyanzvi yezvemitambo anoshanda akazvimirira muzvare Marian Kunonga vanoti vatambi vemuZimbabwe neAmerica vakagara vaine ukama hwakanaka.
Ukama hwemacreatives ekuAmerica nemuZimbabwe hwakabvira kare ende ukama hwakatosimba ende pari zvino tiri kutoona kuti huramba huchiita sei huchingosimbiswa pachivanhu tinotaura kuti zvikombo zviviri zvinopanana mhute.
Mushandi mukuru muofisi inoona nezvekutyidzana neruzhinji musangano reAmerican Chamber of Commerce muZimbabwe muzvare wadzanai Chiuriri vanoti panguva ino yekuoma kwezvinhu zvichikonzerwa nenzara zvakakosha kuti vatambi vashandise zvipo zvavo kuti vawane pundutso.
Zvakanaka kuti vanhu vana kunyanya vanasikana vanhukadzi vanhurume zvese vakasike kudzidza kuti iyoyo creativity yavo vanokwanisa sei kuishandura kuti igova raramo.
Zvidzidzo zvaAbercrombie zvakaitwa pasi pedingidira rinotarisa budiriro neunyanzvi hwakasiyana-siyana mune zvemitambo kana kuti how to become a successful multifaceted creative. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasimon Dlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Nyangwe hazvo hurumende iri kuti iri kurwisa uori munyika vakawanda vanoti watopfunya chisero uchikanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Svondo rino vaive mutedzeri wemuchuchisi mukuru vaMichael Reza vakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatungamire komisheni inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi danu iri rakonzera gakava munyika. Mugozi anezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta vari nengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza uye gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu Mandevere. Ngatitangei nekunzwa vamandevere vachitaura.
Nyaya yehuori semazera tiki tairamba ichienderera zvikuru muZimbabwe uye kana zvikangoramba zvakadai ikonomi isingarani zvakanaka, nyaya yehuori inonetsa kupedza muZimbabwe nekuti vanhu vari kuita huori vacho vari kupa zvoko muhomwe nevari kutora vose vari kuda kuita huori. Saka huori ichange zvinoita kupedza nekuti hausi huori huri kubva pasimba huori unobva kumutora.
Dr. Mavaza, hanzi nyaya yehuori muZimbabwe yanetsa huri kuramba huchienderera mberi uye huori ihwohwu hunobvira kumusoro?
Aiwa, pakutaura nyaya kwa hunobvira apa ndo panorasika vanhu vazhinji. Nyika dzose pasi pano dzine huori. Huori chirwere chisingakwanisi kurapika nekungotaura. Tinobvumirana nazvo kuti munyika yeZimbabwe mafashakira nehuori. Saka chatinonyanya kufarira ndechekuti mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vari zvakare mutungamiriri wehurumende vaona kuti aiwa, hatingarambe takangogara takatsika madhaka nekutya kusviba. Tinombofanira kufamba togara pasi togadzirisa nyaya dzehuori ndokusaka vakagadzira iyo vachingopinda masimba musangano kana kuti bato rinoona nezveuori. Saka mai machinda moyo pavakapiwa chimwe chigaro pakasara pasina munhu ndokusaka paiswa vareza nhasi. Saka zvinoratidza kuti simba neushingi nekuda kurwisa uori hazvina kupera muropa ravamunangagwa.
Vamandevere, hanzi uori huri kurwiswa pari kutoonekwa kunzi paiswa rimwe soja idzva vamichael reza kurwisa uori munyika. Munoti
tinoda kuongorora kutaareza tinoona taareza vangopinzwa apa pasina kana maindavhiez aitwa ekuti tiona kuti munhu anonyatsokodzera kuti nge aripo ndiani. Hongu vareza vanga vari vatoti zvikuru patichiona kuti mubumbiro remutemo munhu anofanira kunge achiapenzwa kunge ari pabasa iri kana achibva kumagweta anofanira kunge ari munhu ava nechinzimbo chinokwanisa kuti aite judge nehigh court kana westrim court. Nevati vareza panyaya yechibheta munhu muduku zvikuru hatingati bheta duku ekuti chinzimbo chavapiwa neshangu dzavanhu vapfekedze ndiona sekuti pakanganise hongu vanga vari mutiiaaa ravo kana vanga vatiia basa ravo asi shangu dzavapfekedzwa hadzienderani navo havana chiremerera chatinotarisira munhu anopiwa chinzimbo chikuru sechinzimbo chavapiwa.
Tinzwe kuna Dr. Mavasa, pindurai tinzwe. Hanzi shangu dzapiwa vareza ihombe.
Hongu mutemo unoti afanira kunge vari munhu aikwanisa kuitwa judge dai zvaigoneka. Asi mutungamiri wehurumende pane matarisiro avaita vakaona kuti aiwa tinoda munhu akaita savareza vaende mberi nebasa iri. Chinokosha hakusi kungoita zvinodiwa neruzhinji asi kuita zvinoita kuti ruzhinji rufare nekubvisa uori munyika. Tinoda vanoshanda vanotsika pasi nekumhanya kwete vanobva vanyura pavanenge vaitwa. Saka vareza munhu anotumika musoja wekuti kana kuka kuti mhanya neuko vanoenda vachiita basa.
Vamandere,
ipapo ndinoona pane challenge. Saka ndituti kuvapo kwavareza nekuremekedzwa kwavanenge vachiitwa munyaya dzezvemutemo havana chiremerera nokwanisa kunge vari pachinzimbo chavanacho.
Dr. Mavaza, chii chamungakurudzira kuti dai chaitwa kupedza uori?
Tinokodzera uori kusarongeka mumabasa muhurumende nenzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinokumbira kuti varidzi kana vagari vari mumabasa rongekai. Vakarongeka hakuna anouya kuzokupa mari yekuti ndingapindire here pamutsara apa.
Vamandevere, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa kugadzirisa nyaya dzeuori?
Ndinoaekuti vanoita zvemapindirwo enyika ngavange vane chido chaicho sekunyika uori.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachiongorora zvematongerwo enyika vamarufu Mandevere vari parunare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kugweta vari nhengo yezanup f Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa kunetsana kunotyisa panyaya yevapoteri iri kuenderera mberi pakati pehurumende yemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nevebato remaRepublicans vanotungamira dunhu reTexas. VeTexas vari kuti ivo vari kuda kusunga vose vanoedza kupotera muAmerica wovadzosera kuMexico. Izvi zviri kurambwa nehurumende ichiti zvinogona kuguma zvoita sepane rusarura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta vaEmmanuel Ncube Sox.
Muchidimbu SB4 mutemo mutsva wakaiswa muno muTexas unoita kuti ive mhosva yemunhu kuti apinde munyika mumugano weTexas neMexico achishandisa nzvimbo isingabvumirwe isiri pamutemo. Kana mupurisa achiona kuti ane umbowo hwekuti munhu akayambuka kupinda muTexas zvisiri pamutemo, munhu iyeyo anogona kupomerwa mhosva yeclass B misdemeanor. Iyi imhosva inotakura chirango chekusvika mwedzi mitanhatu mujeri. Ii mosha inenge yakatarisana nemakore makumi maviri mujere. Ndiyo SB4, mutemo wakadzikwa neCongress yemuno muTexas. Endi ndiwo mutemo watiri kutaura nhasi nemazuva apera aya. Tichiti mutemo uyu wakaiswa paappeal nemagroups akati wandei. Endi iko zvino 5th circuit yatichimbomirai kuimplementa mutemo uyu. Muchidimbu ndiyo SB4.
Munofungei nemutemo we SB4 uyu uye chii chamunosvika pauri?
Ini ndinoona kunge nyaya ye SB4 inyaya yekuti inokwanisa kuzoenderera yozara kune dzimwe nhengo dzehurumende dzefederal government. Nyaya inyaya ichaendera mberi nekuti pane mamwe mastates vakatotarisa vakamirira kuti vaone kuti vemutemo vema Supreme Court vanoti kudii nenyaya SB4. Zvikanzi SB4 ngaiendere mberi, ndinoona kunge mamwe mastates vachange vachitarisa izvozvo voti nesuwo mudunhu redu tave kuisa mumwe mutemo unofanana neSB4, unokwanisa kunge wakasiyana mune dzimwe nzira but uri mutemo wokubata vanhu, wokudzivirira vanhu kupinda nevekudeporta vanhu, kudzinga vanhu vanenge vapinda zvisiri pamutemo.
Nyanzvi munyaya dzemitemo vaEmmanuel Ncube Sox vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Iko zvino tochimbonzwa pfungwa dzenyu vateereri.
Ndoda kumbotaurawo nezvababa ava vanonzi vamunangagwa. Dai vari vamwe vambosiyirawo vamwe. Tatambura Zimbabwe yafa. South Africa tiri kudzingwa kumusha kuna mabasa. Kana watoenda kumusha unoshaya kuti uenda papi. Zvinhu zvakaoma, muzvitoro hazvitengeki.
Iwewe shaona kuti matare edzimhosva ndeezanup here? Chiso chachamisa chinongoshandiswa nachavangozha. Vanenge vakatongomirira kuhwa kuvakuru vacho vezanup futi ngachirega kushandisa. Kana vasina kupuhwa dhesizeni nevakuru vezanu anongoramba chichishandisa. Ende matare edzimhosva hapana zvavangadhizaita because ndevezanup. Vanenge vakamirirwa vakamirira kuhwa kuti zanup ichati chii. Kana zanup ikati ngachirega kushandisa ndubu matare edzimhosva ndopoudza chava kuti ichirega kushandisa. Kana vasati vaudziwa hapana nyaya vanongoramba vachingochishandisa. Vagara zvematare edzimhosva zvaya ndovanotonyanya kumwa mitoriro nezvimbwaka ivavo.
Ndine mubvunzo pana Munangagwa naminister of transport kuti vari muZimbabwe here kana kuti vane kwavakaenda kundoshanya. Munangagwa sei asikabudiwo pamhepo achichemawo pamwe chete navamwe kufa kuri kuita vanhu murodhi, iye achitaura kuti marodhi akanaka. Minister of transport anofanira kusvika paitike njodzi ipapo. Ndo zvinoita munhu anozive chivanhu, kwete kuti vavava mumasofa kana mudzimba mavanenge aina navakadzi vavo. Ivo vakadzi vavo varwadziwo mwoyo here vachinzwa vanhu ari kufa? Chii chinoita kuti varegerewo kutuma varume vavo kuti veduwe endaiwo mundochema pamwe chete navo?
Ndoda kutaurawaka panhau yepolitics yekuunited states of america kuti between wajoe biden nawadonald trump kuti hasi zvinhu here zvamunoona zvinonyadzisa kuti munhu ane makore 81 ora kutoti na 82 years arodadzokera futi muofisi. Zvatakamboona zvakaitwa narobert mugabe kumashuro, nyika yatinoti nemukurumbiro wedhemokrati. Saka ivo pachavo vanhu vachiseka matungiro enyika yemuno muafrica kuti africa inotongwa nechemberi kana hakunawo here ichidiki vanenge vaida kupindawo matungiro enyika. Saka tofiirawo kuti maybe vadonald trump pamwe nemakore avo achinani vakwanisa kutonga vakapinda muofisi.
Hurumende yeZANUP matakanyanya inoita matakanyanya. Haasiri vanhu vachakwanisa kuvaka nyika. Vanongobira zvavo maelection vachiti ndo vanofanira kugara, ndo vanongoda kugara varipo pachigaro, but zvavari kuita chaita izvo hapana. Isu vacho tiri kushungurudzwa kumamisha uko, tiri kushungurudzwa, tiri kushungurudzwa. Vana mai vedu vari kushungurudzwa, vari kungomanikidzwa kuita zvavasingadi. Kutangira kumavhoti vaingobatwa maoko vachinzi vhoterai pazanu. Zvinhu izvozvo hazvitinakidzi, izvozvo hazvitinakidzi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable, apo tiri kutarisa nenyaya yekupiwa nhomba yemheta makumbo kana kuti yepolio kuri kuitwa vana munyika yose. tava tashuka kumagumu yichirongwa chedu chanasi. Anukoneke ane mfaro ndino nyo Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Tukusia minataboka ngube, mnaudze, isindebele.